Apa pakuda kuti paitwe muonera pamwe, pakuda kuti paitwe mubatira pamwe, nekuti nyika imwe neimwe inenge iine zvatingati zvikwanisiro zvinoda nyika yacho, yakagarawo patafura vachitaurirana vachinzwisisana, vanenge vachibva vaita yatinoti pachirungu pledging, vachibva vapledja vachiita saizvozvo.
Sei Botswana yakakosha?
Botswana inyika inozikanwa iri nyika yakatibudirirei kuno kuchamhembe kweAfrica. Inozikanwawo zvakare iri nyika inogona kunge iine atinoti mastrategic military positioning, vamwe anoati mabhesi. Zvese zvezvoda kuti zvinge zvichitauriranwa ndokunge pachinge pari kubvumiranwa kuti kubatsira kuri kuda kuitwa Mozambique kunogona kuitwa kuburikidza nezvinhu zvinenge zvichiitwa nekubuda mune dzimwe nyika. Asi tatarisa zvedu, vanogona kusavapo zvavo vamasisi, nekuti vanga vapa chikonzero chinoonekwa sekuti chikonzero chisvinu, vanongozenge vachingoturirwawo zvinenge zvabuda ipapo, vachizoona kuti vobata nevamwe vavo sei.
SADC iri yoga ingakwanisa here kupedza hondo iyi, kana kuti inenge yautoda rutsigiro rweAfrican Union kana dzimwe nyikawo dzakabudirira dzakaita sana America nana France?
Vanopfurikidza mwero vari kurwisa vari muMozambique ava, vanoongorora vari pedo nezviri kuitika, vanoti vanooneka vaine zvombo zvinoradza kuti zvombo zvemhando yepamusoro, zvombo zvinoradza kuti pane ari kuvatsigira, kana kuti pane dzimwe nyika, kana kuti pane mamwe mapoka anogona kunge asiri emuMozambique imomo ari kuvatsigira zvakasimba chose. Asi maonero andinozviita ndeyekuti kuti SADC zvayo ichida kunge ichiita muonera pamwe, hazvitadziki kuti SADC pachayo ikange yabvumirana kuti ndo zvayakuita yakuita. Apa vachiri kutaura mashoko echirungu akafanana nekuti technical deployment, hatizivi kuti zvo zvinoreva kuti chii. Asi vakange vazotenderana kuti sezvo iri hondo inenge iri kuitika kuva kundopindirawo vachirwisa, panenge paakudiwa shasha nenyanzvi vana chamakuvangu vemuno muSADC vanozikanwa nenyaya yekurwisa zvakaomarara chose.
Muunga pamuenzaniso,
iyo Zimbabwe pachayo yakamboenda kuDRC tinozviziva. Mauto emuno muZimbabwe chayo akambodzivaidza kurwisana kwakaitwa kuMozambique mumakore ekuma1980s. Vana South Africa vane mauto akasimba chose, kuti Angola ichida zvayo vane mauto akasimba chose.